wakwegura wava namakore mazhinji. Mwari akadaidzira mashoko aya kuna Joshua. Ndianiko zvake anofarira kurangaridzwa kuti iwe wakwegura? Kisimusi dzawadya dzawandisa. Ndianiko anofarira kunzi uri chembere kana kunzi uri mudhara iwe? Hakuna anofarira kunzwaro. Tose tinoda kuva vaduku. Tose tinoda kunzi tichiri kutemwa dzinobva ropa. Tinoedza pose patinogona napo kuti tirambe tiri vaduku. Mashoko okuti mudhara kana kuti wachembera anotiisa pasi. Anotiita sevanhu vasina simba, vasisagone kuita chinhu. Anotiita sevanhu vapera, vaparara. Zvakambonzi nomwe muimbi, bvuma wasakara. Asiwo chokwadi ndechekuti upenyu hunenge hwave pedyo kuguma. Nechinguva chipfupi tinenge tafa, tapedza zvepano panyika. Mumwe mufundisi ainge akwegura, aiziva kuti ainge ava pedyo norufu rwake, akataura mashoko aya ava panhovo yorufu rwake. Akati iye, ndazvigadzirira kufa ndiende zvangu. Ndakararama zvakanaka, ndakafara kwazvo. Mwari akanaka. Ndinotenda kwazvo nomukadzi wangu akaisonaka. Ndinotendawo nemhuri yangu. Ndinotendawo nemakore mazhinji andakashumira mubasa raMwari. Handina zvinhu zvikuru zvinoshamisa zvandakaita muupenyu hwangu. Asi upenyu hwangu hwakabatawo vamwe vanhu. Vamwe ndakagonawo kuvabatira. Ndizvo zvandakagona kuita nokuda kwaMwari. Ndakaita kuda kwaMwari, ndizvo zvandaiona zvinokosha. Ndinoziva muteereri unobvumirana neni kuti Joshua waiva muranda waMwari akatendeka. Zvino ainge akwegura, haaizogona kuramba achingotungamira vaIsraeri. Ndiye akasarudzwa naMwari kuti atore nyika yeKenani. Zvino hondo yainge yapera. Aive ava namakore makumi masere panguva yaakasanangurwa naMwari kuti atungamire vaIsraeri kunotora nyika yeKenani. Zvino nguva yaainge apedza hondo ainge ava namakore anosvika zana. Akatungamira vaIsraeri kwemakore mazhinji. Nguva inenge yava kufamba nokukurumidza. Zvavaiva murenje, nguva inenge yainonoka kufamba. Zvavaiva munyika yechipikirwa, vamirira kuchigoverwa nhaka yavo. Chinzvimbo chaJoshua somutungamiri wehondo chashanduka. Joshua ava murongi nomufambisi wezvinhu. Pachirungu ava kunzi administrator. Nyika yainge yatorwa nokuteuka kweropa inofanira kugoverwa kumarudzi avaIsraeri. Ndiro basa zvino rainge ratarisana naJoshua, kugovera nhaka yenyika ichipikirwa kumarudzi avaIsraeri. Basa iri rainge nyore uyewo raikodzerana nezero rake panguva iyi. Chikamu chebhuku ichi hachinakidze kuverenga. Chinotaura pamusoro penzvimbo nemiganhu pamwe chete nemaguta. Tsananguro iyi yose iri maererano nokugoverwa kwenyika kumarudzi ane gumi namaviri avanhu. Ndinovimba muteereri unoziva kukosha kwekuva nesimba somuridzi wemba kana munda. Aya nhasi anonzi matitle deeds. Kana uinemba usina matitle deeds, imba iyoyo haisi yako. Ungava munda saizvozvo, asi kana uine matitle deeds, imba ndeyako nomunda ndewako. Ndiwe muridzi. Saka matitle deeds anokosha kwazvo. Matitle deeds magwaro anokupa kodzero yekuva muridzi wemba kana wezvimwe zvinhu. Naizvozvo chikamu ichi kunyange chisinganakidzi pakuverenga, asi chinotaura zvinhu zvinokosha kwazvo. Regandimbokurangaridza izvi. Ziva kuti chiitiko chokugoverwa nhaka yenyika chaiva chinhu chitsva kuvaIsraeri. vainge vagara mazana mana amakore vari varanda muIjipita. Vainge vapedza makore makumi mana vachifamba murenje. Vainge vapedza makore vachirwa hondo navaKenani. Zvino nguva yehondo yapfuura, nguva yasvika zvino yokuti vaIsraeri vagare, vavakewo dzimba, vatangewo kurima, varerewo mhuri dzavo, vagarewo nerugare munyika yavo chaiyo. Zvino zuva rokugoverwa kwavaIsraeri nhaka yenyika dzavo raizova guru kwazvo kwavari, raizova zuva rokufara nokupembera. Vainge vakatarisira zuva iro kwemakore mazhinji zhinji. Ndiro basa guru rainge rasarira kuitwa naJoshua mumazuva ake okupedzisira. Kweiwe nguva yako pano pasi iri kukufambira seiko? Iri kukurumidza here kana kuti iri kunonoka? Kana uchishumira Mwari, nguva inokurumidza kufamba. Kana ari Joshua, nguva yakamukurumidzira kwazvo. Kana zvichioneka kunze, Israeri inenge yaiita zvakanaka. Zvinhu zvose zvinenge zvaifamba zvakanaka. Vakapinda muKenani, vakarwisa, vakakunda. Asi Jehovha anoti kwavari, dzichiriko nyika zhinji dzinofanira kuva dzenyu. Saka kunyange vaIsraeri vainge vaita basa guru, asi basa rainge risati rapera. Ndinovimba kuti wakaitawo basa guru, asi tinodzidza kuti hazvibviri kuti tigone kupedziredza basa rose. Kune rimwe basa rinosaririra. Neniwo ndinozviona mushumiro yangu. Ndizvo Pauro zvaanoti, handiti ndatochiwana kana ndatokwaniswa, asi ndinoshingaira kuti zvimwe ndichibate icho Kristo Jesu chaakambondibatira. Mwari akarayira Joshua kuti pose pavanenge vatsika netsoka dzavo ichava nyika yavo. Asi havana kutsika ivhu rose renyika yavakapiwa. Naizvozvo hatikwanisi kuwana maropafadzo ose atakapiwa naMwari munyasha dzake. Ndakasangana nevamwe vaKristu vanotenda kuti ivo vakawana maropafadzo ose aMwari. Vanofunga kuti vanoziva zvose. Hapana chimwezve chavangadzidze kana kuita. Vanogutsikana noupenyu hwavari kurarama nhasi. Havachina shungu yokuramba vachipfuurira mberi. Vanozvitora sevakasvika pachiyero chakazara. Havachashingairira kunharidzano yokudana kwaMwari kunobva kudenga muna Jesu Kristu. Vanofunga kuti vakasvika ipapo kare. Ngativerenge Joshua chitsauko 13, ndima 1, nendima 7, nendima 8. Joshua chitsauko 13, ndima yekutanga, ndima 7, nendima 8. Shoko raMwari rinoti, zvino Joshua wakanga akwegura ava namakore mazhinji, Jehovha akati kwaari, wakwegura wava namakore mazhinji. Dzichiriko nyika zhinji dzinofanira kuva dzenyu. Zvino unofanira kugovera nyika iyi pakati pamarudzi mapfumbamwe, nehafu yorudzi rwaManasa ive nhaka yavo. VaRubheni navaGadhi vakapiwa nhaka yavo pamwe chete naye, iyo yavakanga vapiwa naMozisi mhiri kwaJoridhani kumabvazuva, sezvavakapikirwa naMozisi muranda waJehovha. Ndambotaura ndichiti basa raJoshua somutungamiri wehondo yavaIsraeri rainge raguma. Rakaguma pavakapedza kurwisa nokukunda marudzi namadzimambo avaKenani. Zvino basa raanoita nderekugova nhaka kumarudzi avaIsraeri. Aifanirawo kusimbisa kuti chivimbiso chaMozisi kuti marudzi aRubheni naGadhi nehafu yorudzi rwaManasa vainge vapiwa nhaka yavo mhiri kwerwizi rwaJoridhani. Kutumwa kwaJoshua hakuzi kwaiva kurwisana nokutora nyika yeKenani bedzi. Joshua aifanira kugarisa vanhu nhaka yakapikirwa madzibaba avo kuti ive yavo. Muna Joshua chitsauko 1:6, Mwari ainge ati kuna Joshua, simba utsunge mwoyo, nekuti uchagarisa vanhu ava nhaka yandakapikira madzibaba avo kuti ndichavapa iyo ive yavo. Marudzi mapfumbamwe vaigoverwa nhaka yenyika yavo nokushandisa mijenya. Asi Karebhi akawana makomborero ndokupiwa Hebroni. Karebhi akaberekwa somuranda. Vose vakaberekwa muIjipita vasati vabudiswa vaive varanda. Karebhi ndiye pamwe chete naJoshua vakatumwa naMozisi kunoshora nyika yeKenani. Vaviri ava pavashori gumi navaviri ndovakadzoka namashoko akanaka. Karebhi akataura mashoko makuru kwazvo mushure mekunge vaIsraeri varwisa nokutora nyika yeKenani. Akataura mashoko aya anokosha mushure mekunge marudzi aIsraeri apedza kugoverwa nhaka dzavo munyika itsva. Aya ndo mashoko akataurwa naKarebhi. Ngativerenge Joshua chitsauko 14 pandima 11. Joshua chitsauko 14 pandima 11. Shoko roupenyu rinoti, kunyange zvakadaro nanhasi ndichine simba sezvarakanga rakaita musi iwoyo, ndizvo zvakaita simba rangu nanhasi, kana rokurwa kana kubuda kana kupinda. Joshua akataura mashoko aya nokuti chekutanga aiva norutendo rwokugona kukanganwa kana kufuratira zvakapfuura zvakare. Aiva norutendo rwokufungisisa pamusoro pezvinhu zvinoshanda uye zvinobatsira, uye waiva nerutendo rwunotarisa zvaanosangana nazvo mune ramangwana. Muna Joshua chitsauko 14 ndima yekutanga nendima yechipiri, Joshua chitsauko 14 ndima 1 nendima 2, shoko roupenyu rinoti, ndidzo nhaka dzakagamuchirwa navana vaIsraeri panyika yeKenani dzavakagoverwa nomuprista Eriazari naJoshua mwanakomana waNuni navazukuru vedzimba namadzibaba amarudzi avana vaIsraeri vakagoverwa nhaka yavo nemijenya sezvavakarayirwa naJehovha nomuromo waMozisi, nhaka yamarudzi mapfumbamwe nehafu. Kudai uine mepu waigona kuona pakagariswa rudzi rumwe norumwe rwavana vaIsraeri. Ngativerenge Joshua chitsauko 14 kubva pandima 5 kusvika pandima 11. Joshua chitsauko 14 kubva pandima 5 kusvika pandima 11. Shoko raMwari rinoti, vana vaIsraeri vakaita sezvakarayirwa Mozisi naJehovha vakakamura nyika. Zvino vana vaJudha vakawedzera kuna Joshua paGigari. Karebhi mwanakomana waJefune muKenezi akati kwavari, unoziva shoko rakataurwa naJehovha kuna Mozisi munhu waMwari pamusoro pangu napamusoro pako paKadesh Barnea. Ini ndakanga ndasvika makore ana makumi mana nguva yandakatumwa naMozisi muranda waJehovha paKadesh Barnea kunoshora nyika, ndikadzoka neshoko kwaari sezvandakafunga ini. Asi hama dzangu dzakanga dzakwira neni dzakaudza mwoyo yavanhu, asi ini ndakateerera Jehovha Mwari wangu nomwoyo wangu wose. Akapika Mozisi nomusi uyo akati, zviro kwazvo nyika yakatsikwa norutsoka rwako ichava nhaka yako neyavana vako nokusingaperi, nokuti wakatevera Jehovha Mwari wangu nomwoyo wako wose. Zvinotarira, Jehovha wakandichengeta ndiri mupenyu sezvaakataura makore ano ana makumi mana navashanu kubva panguva Jehovha yaakataura shoko iri kuna Mozisi. VaIsraeri vachafamba murenje. Zvino tarirai, nhasi ndava namakore ana makumi masere namashanu. Kunyange zvakadaro nanhasi ndichine simba sezvandakanga ndakaita nomusi wandakatumwa naMozisi. Sezvarakanga rakaita musi iwoyo, ndizvo zvakaita simba rangu nanhasi, kana rokurwa kana kubuda kana kupinda. Karebhi murume akateerera Mwari nemwoyo wake wose. Naizvozvo Mwari akamuchengeta. Mwari akamupa upenyu hurefu namakore mazhinji okurarama panyika. Nguva yakataura mashoko aya Karebhi ainge ava namakore makumi masere namakore mashanu. Asi kunyange ainge akura saizvozvo, anoti akasimba sezvaaiva nguva yaakatumwa naMozisi kundoshora nyika yeKenani. VaIsraeri zvavaiva murenje, chizvarwa chevose vakabuda muIjipita vakafira murenje. Karebhi naJoshua bedzi ndivo vakararama. Vaviri ava ndivo vakadzoka kunoshora Kenani namashoko akanaka. Vamwe gumi vakadzoka namashoko anoudza moyo yavanhu kana kuti akaudza moyo yavanhu. Mubvunzo mukuru wava kuti vaIsraeri vangakunde here vaKenani vakatora nyika. Joshua naCaleb vaitenda kuti vanokunda vakatora nyika yeKenani. Vaitenda kuti vaigona kukunda nokuda kwesimba raMwari, asi vamwe vashori vane gumi vakaona varume vanotyisa ivo vakatya. Naizvozvo vakafuratira vamwe vose kuti vadzokere Ijipita kwavainge vabva. Vaida kusvavadzokera kunoita varanda veIjipita pane kunorwa nevanhu vanotyisa veKenani. Vakafunga kuti zviri nani kunokanya zvitinha vari varanda vachirohwa nokutambudzwa navaIjipita. Ishe vakataura kuti kudiiko pamusoro pekudzokera shure. Ngativerenge Ruka chitsauko 9 pandima 62. Ngativerenge Ruka chitsauko 9 pandima 62. Shoko raMwari rinoti, hakuno munhu ungati kana aisa ruoko rwake pabadza akacheukira shure ungafanirwa noushe waMwari. Mwari ainge adana nokubudisa vaIsraeri muIjipita kuti avaendese kunyika yavo yechipikirwa. Caleb wakatenda kuti zvinoitika. Ndinovimba kuti mukati memakore ane makumi mana vari murenje, mumwe aigona kuti, nai Caleb, hama yangu, hazvizvi zvakaomarara here zvatiri kusangana nazvo muno murenje? Murenje muno muri kupisa zvisingaite. Zvino Caleb aizopindura achiti, handione saizvozvo, handizi kupiswa zvakanyanya, kuri kudziya, asi ndanga ndiri kufunga mazambiringa aya atakauya nawo kubva kuKenani kwatainge taenda kunoshora. Ndanga ndichifunga guta riya reHebroni. Teteguru vedu Abrahama vaida nzvimbo iyo zvikuru, ini ndinoida chaizvo. Ndichanogara zvangu nzvimbo iyo. Karibu zvaive murenje aingofunga pamusoro peramangwana. Aive netariro huru, zvakamuita kuti aramba achiita somunhu wechidiki. Mumakore ayo ana makumi mana ruzhinji rwose rwavaIsraeri rwakafira murenje. Izvozvo hazvina kuudza mwoyo waKarebhi, zvakatomusimbisa nokumushingisa mwoyo wake. Avo vose vakaparara murenje vakachembera vakafa, iye Karebhu achinguva mudiki. Mazirume aityisa muKenani akadederesa vazhinji, vakaita setumhashu pamberi pavo, asi Karebhi akafunga ukuru hwaMwari. Mumwoyo make maive muzere rusununguko musina kutya. Murume ainzi Martin Luther akataura achiti, kana uri wega, Mwari ainewe, makawanda kupfuura ruzhinji. Vanoiti pachirungu, God and I are in the majority. Kuna Karebhi, Mwari waiva mukuru kupfuura vanhu vanotyisa. Karebhi anondirangaridza murume wainzi Admiral Judson waive mumishinari munyika yeBema. Murume uyu akapedza makore gumi nemaviri muBema. Hakuna kana mumwe chete akatendeuka nguva iyo yose. Vakuru vakuru vedare rakamutuma ikoko havaiziva mamiriro ezvinhu kunyika iyoyo. Vakamunyorera tsamba vachimukurudzira kuti adzoke zvake kumusha. Vakamubvunza kana paine chakanaka chaizoitika muBema. Judson akapindura achiti, ramangwana renyika yeBema rine chiedza uye rine tariro. Ruvimbo naMwari rwakaita kuti Judson apfuurire mberi achiparidza shoko raMwari mugwenga reBema. Akatambura zvikuru kuti nyika yeBema iwane rumutsurudzo. Pakupedzisira mukova wakazaruka, vanhu vazhinji vakatendeuka. Naizvozvo Judson akapedzera nguva iyoyo zviripo. Uri kufadzwa here namaropafadzo ose aMwari nhasi? Ungati zvakaoma?
ndatambura, hapana zviri kufamba. Ndinoziva kuti vaKristu vane zvinhu zvizhinji zvinovanetsa. Neniwo ndinonetswa, ndinorwadziwawo mwoyo. Asika kwemakore makumi mana, Karebhi ari murenje, aifara namaropafadzo aaiwana muna Kristu. Nekuti Karebhi aitenda Mwari, aive murume azere nokutenda, akati muna Joshua chitsauko 14, pandima 12, Joshua chitsauko 14, pandima 12, naizvozvo zvino chindipa nyika iyi yamakomo yakarehwa naJehovha musi iwoyo, nokuti nomusi iwoyo wakanzwa iwe kuti vaAnaki vakanga varipo namaguta makuru ana masvingo, zvimwe Jehovha uchava neni ndikagona kuvadzinga sezvakataurwa naJehovha. Muteereri, ndinoimba kuti uchiri kurangarira kuti Abrahama wakamboenda nzvimbo iyi inonzi Hebron. Zita iri rinoreva kuti kuyanana kana kuwirirana. Zvino Karebhi wakambosvika nzvimbo yeHebroni vachinosvora nyika yeKenani. Ndiyo zvino nzvimbo yainge yavimbiswa Karebhi kuti yaizova nhaka yake. Nguva yasvika zvino kuti Karebhi apiwe nhaka yake. Muna Joshua chitsauko 14, ndima 13 nendima 14, Joshua chitsauko 14, ndima 13 nendima 14, shoko raMwari rinoti, ipapo Joshua akamuropafadza, akapa Karebhi mwanakomana waJefune Hebroni ive nhaka yake. Naizvozvo Hebroni rakazova guta kana kuti nhaka yaKarebhi mwanakomana waJefune muKenizi kusvikira nhasi, nokuti wakanga atevera Jehovha Mwari waIsraeri nemwoyo wake wose. Hama yangu, nerimwe zuva iwe neni tichapiwa mubayiro. Hatisopiwa nekuda kweukuru hwebasa ratinenge taitira Mwari. Hatipiwe mubayiro maererano nembiri yedu kana kubudirira kwedu. Chinhu chikuru chinotarisirwa ndechekuti wakatevera Jehovha nemwoyo wako wose here? Wakatevera Jehovha nemwoyo wako wose here? Joshua waiva muranda wakatendeka waMwari. Zvino Joshua ainge akwegura, asi wainge arwisa vavengi muKenani, akapa upenyu hwake hwose achiita zvose zvaakarayirwa kuita naMwari. Kuna Joshua, iwe neni tinodzidza kusimba nokutsunga mwoyo pane zvose zvatinorayirwa kuita naMwari. Kuna Karebhi, iwe neni tinodzidza kutevera Jehovha Mwari wedu nemwoyo yedu yose. Tinopiwa mubayiro nokuda kwekutevera Jehovha Mwari nemwoyo yedu yose.